Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 meter mobile frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you will be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe, mahlabezulu linjani lapho elikhona, kula ngapho ke endaweni esijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kusasa phela ikhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthiwa ikhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani. So sitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lwekhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba wande, kunjalo mfowethu.
Lilipo duwe, makandini zonyimi.
Nyapira mfowethu.
Zwara mangwana rasika kai. Tinasi tukuda kutarisa zwara mangwana re Christmas. Kutituone kuti vanhu vari kuri tambira sei, chii cha vari kuronga, vari kupanisa ere. Nukuti kuni vashinji, vari kugununa, vari kuti zvina zvina kumira zvakanaka munyika. Mairana neze mari, nukushekwa kwe zunu zunu zvakawanda. Panguva iyo zuva re Christmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana vachidya vachinwa vachifara nemhuri dzavo asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichirenzanisa namamwe makore apfuura tiudzei zvamuri kuita tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Sini tuda kukie mchiza esu kuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Namba zukuti fonera i 001-202-619-2077.
Ye, unjalo ke siyabona ku Facebook, kusokulo baba ke uluku ngwenya utamhie nkona bafowetu, kusabuya ke ubakachizani kuti salibonani tube lowande. Kunjani bakachizani kisimusi endle khona ngapho kuzobuya ke unhlanhla bahlangene Dube kunjani mfoka Mthembo siyabona tike lijahe likhulu leli ke elikuhighlanders ziboso ichila moya yeso ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani lamhlanje kodwa sifuntile la yini kuphela okumele kukhulume ake sibachayela ingoma phela sizwe ukuthi kambe kuhamba njani lamhlanje kunjalo wandi
yeah
so sibachayela ingoma mzali
Good tidings we bring to
Can you sing
yeah.
a song?
We wish not, you not, a as, Merry not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
I
a lot.
So. I think so. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, I kiss Musenke, and where's Zimbabwe? One day, how about you say, kiss Musenke?
Do not like Kukuru. Shuirai Christmas yakanaka tinozoenda kuti zvinhu zvakaoma apa naapo asi Christmas yakagara riri zuva rinoreva zvinhu zvakawanda kumhuri yeZimbabwe sezvo vazhinji vatendi vari vechiKristu munyika yeZimbabwe saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa muvhiki inenge ichitevera saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete kana makaritarisa zuva iri munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe
ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa nguva yekushanyirana asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu kune chipo chikuru chatakapiwa namwari anova mwanakomana ishe Jesu Kristu saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo vamwe vachifarawo nenzira dzavo asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas ye inguva yakazarwa ishe Jesu saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi kwavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya mufunge kunya kufadza kwazvinoita Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka nesuwo nanhasi makore azopfuura 2000 ishe Jesu vauya panyika tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chacho choramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ngomnandi kakhulu ingoma emnandi kakhulu eyethulwa ke limenemene lamntase lichayela nje okudibeneyo nje okuthiyeneyo okuthize. Sibona ke lapha ecingweni silo baba Ismail Hlabangane. Hlabangane kunjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu, kunjani lapho khona kona?
Hayi, konoko nje ungatholi.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe Christmas?
Alizoba.
Usuku lwe Christmas ulubona njani? Kumbe ngithi isikhathi se-Christmas kades?
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizi ukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa-ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye abasekhaya khona le kube no-Christmas omuhle. Naloba ngisikuzwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle kuhle.
Wena uyabongaphi Hlabangane? Uyabongaphi wena?
Ba.
Wena uyabongaphi?
Mina ngiseCape Town emsebenzini manje. So angizi ukuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obakubingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama, lo mama wengane zami nengane zami zonke, kunye nabafowethu, mina ababe besikhiphiniso omuhle, abashayelayo abafowethu, abashayele ngokuqaphele emgwaqweni, bakhangele izingozi, bathi uma sebeqaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la baya khona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu-ke, ube le Christmas enhle noba nje uyakusebenza mfowethu, sibonge kakhulu. Yes, so that is Mr. Ismail Hlabangane. He'll be working during Christmas. He says, well, he said that the situation is bad at home, but he's saying, good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments, and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days, where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But essential services are always essential.
They are always
like
essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty. And
we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look Kalamakatarisa, makisimisi mazhinji apfuura aya kuti anga ari makisimisi anofadza zvikuru, vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaitika tasvika panguva yekrisimisi kuremerwa kwacho kwaita zvokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Nawindi tulikuona kuti vakawanda kusanganisira one sio zvekare tulikuona kuti kisimusi yedu yegorino yakasiyanawo nemamwe tamboitaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagungano akasiyana siyana hunge vaine mafuta ekufambisa hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemachristmas box asi vazhinji tirikukundikana noda kwokuti nyika yedu ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mari hadzisi kukwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti homwe hadzina mari asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko ramwari uri shoko ramwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko ramwari saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyange habhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko kunyange zvandaita zvikasaita asi charamba nichirumbidza mwari saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka asi hazvititadze kurumbidza musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
Is very clear about that, the economic situation affects everybody, including the faithful. But still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere, usamazumatavere.
Chavire.
Ikisimusi difikire. Chora kona. Kutwa ubaba ugqoke ibhatshi kumbe ibhulukwe eleblue so moya wangu wajunguluka kutshoni wena moya wangu wajunguluka.
That was a first class entertainer. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Moya wangu wajunguluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the past.
Yeah,
so you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, when he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think the ranga rauti tikurao zvitovo Christmas yanga iri nguva yekuti munenge makatengerwa hembe nyowani nevabereki hatikosvika kuto Christmas saka paunozvika Christmas unenge wakamirira kupfeka hembe yako nyowani but taizoungana tiri mhuri dzakawanda nokubva parudzevha kachingwa chaiuya masaipi nematite akaiswa jemu akaiswa doi akaiswa ino anzi majarini yanga iri sarira udi saka ya tinoziva kuti pataita maonzo zvakadai vanhu vanenge vakaguta.
And you still remember that jam, you know, vamune jam, so you eat a lot of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of.
Nangaka tea of boende why is open at the post kana rice that both nengo akutirwa kwazindirwa kudara.
No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember that.
Did your father buy
there,
you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets. and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would be invited.
And you still remember,
you know, that it was a very,
you
were
wearing
nice
khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. First to Mazere, I'm an audio abo. Sizwe ukuthi bathini Christmas. Lalelani lizwe. Ye, kodwa bakhuluma.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunamali kodwa-ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe ezwa right.
Merry 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 Christmas ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni sesihlahle ngithi sabona nako. Sabona kokwami, sabona malumami, sasindisiwe, uPhaisoni, uPeter Ngwenya, uMagret Ngwenya, ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami.
Sizabonani lonke ekhaya ngaselwa khona ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngisoze ngibuye ekhaya ngoba hey izimpilo zasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ngibuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endlala iChristmas enhle abahamba emgwaqweni ilihambe kahle lizobe fika lapho eliya khona emakhaya ngiyabona.
Ngithanda ukulisa ugogo wami oseMorning Side, ugogo wami oseSomilzi, ugogo wami oseMatobo, nalo ongumphoyisa, no-anti wami uBuyiso, ngibulise noBeauty ngiyakhumbula, noMeli, noSuku, yonke nje ngiyalikhumbula, themba lilungile.
Ngithi mina libe le-Christmas enhle, ngifisela ufowethu uSabhuku no-Agrippa ekhaya, onankosi kuba zonkomo, nabosibali olise, nabantu abami uNkosana nabonkosi yethu. Othabo Thabisani, nosisi wami omdala uNasime, noWaru, noJabu, noWalesi uMzukulu. Ngithi lonke ngilifisela okuhle, bathi bakithi lapho edangabezi emsabhuti.
Yela, you want the Asia Idas with law? I wouldn't even take a bit. I
don't think those days are ever going to come back.
Used to type, you know, type and all those kind of things. So, what are you about to do about Kona Lapagi on Facebook? Slow Ubakazani, Samoria Kulumtem Yagani, Eka, Eson Talabes, Palisa is Inqua, Lama Drinkers Tolo, Elsa Uba Lakong, Kissimusi, Lamta Abala Kogon Keloku, Awala Sinqua is Tolo, Awala Matrink, we Tololo, nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo, mina ngisemsebenzini, I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right. Then uMusa Masibuko uthi litshona njani Dube, ye ngitshone kakhulu na unjani khona ngapho-ke. Uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni. Ubakhaya besephinda njalo uthi ikhisimusi ngikhetha ukusebenza ngama-holidays ngoba kumele ngidinga i-school fees abantwana phela lama-inform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas is for abantu nje abahleli kuhle, mina is just another day. What do we have there?
Yeah, pane vatitumira ma message akatiwande. Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yesan jam alongside nestock majarine. Aizvo ndo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro aifurana pamba. Inguva yacho yakanga yakanakawo, zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa Charumbira anoti hapana Merry Christmas, vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro. Nguva ino yanga chifanira kuva nguva yekufara, vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro. Asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo, tinoimba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Nonitike anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda tose kuti munotandarizana nesu. Donald Mamboma anoda kuti timufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose, tinoswira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kwezanupf zvadirwa jecha. ndoa mafungiro wewayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku asi nhasi toda kuti titarisane nekisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero. Yes.
Sesifake imusic kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha likhona lati laphela lilanga lenu ye nakho ke umusic. For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leathercrafts, who says, "Phone me right now, what is Kamalami Mutofara Wobe, Usniki Nambayaki Konapake, who VOA in the Facebook page. Kuzo buya lobonga ni moyo la uti ye, mkala ni mfonele, uti nse Zimbabwe, uswakele la ino mbolo zake. So, okay, silete malo kuti ya kolisa lope kona, lobonga ni kuzima, kutuwa siyawazi kuti, kukwa na njoku ngani, ili ngabe liya kwenza. Kuzo buya lono msa chiyane, uti, Happy Christmas to you all. Yes, ya kuzo usibili, uloba nikuna po wande, sikuwa na mfoyetu.
Wala, koti numpemi, koti, ariku Johannesburg. Anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese kisimisi yekuno kuJoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno zvasiyana nemakore apfuura. Izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari, asi hatifaniri kunetseka zvikuru. Tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka. Muri pa here parunhare?
Aiwa, ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Mutaura na Klaus Mandizidzi.
Aha, makadi kuva Mandizidzi?
Ah, tinofara makasibe.
Maronga chinyi pakizimisi yatosvika kamangwana kwangu sara maawa mashomanana.
Christmas ita kuno takaigadzirira chaizvo tiri muno muSouth Africa, muri right.
Oh, muri kuSouth Africa.
Dambudziko chete riripo ndire kuti kumusha kwedu kundo kusina kunyatsomira zvakanaka zvekuti kune mamixed emotions ekuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuri zvanzu zvakati nakei vanhu vaingofokasa nekunakidzwa neChristmas and stuff, but I think at the moment, you know, vanhu vari kunakidzwa zvavo, those few, but I think majority is really in a big crisis.
Sei musina kuenda kumusha kunofara nevamwe?
Ine hangu I might have my different reasons because vana mai vanga vari kuno recently, so vakatenda wavo kumba I think last week, so takangoti no, since vabereki vanga vari kunoku isedu, we don't need to go there. Also looking mani ne finance kuti we can't afford to then, you know, go through another expense where vabereki vanga vari kuno and stuff.
Kunyange hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura, mweya wekisimisi uripo here sezvawakanga wachingogara wakaita?
Ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti hatiremba zveriwo madezi atatu kumusha. Back then waiti kana wakanzwa kuti mangwana 25 waitozwa kutoti it's Christmas, you know, the paper is that feeling yekuti Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, this is a bit organized. Like now Christmas day are not kuchinja, we still have to go through like the same process, kurangarira zvarova Jesu nokuva Jesu and stuff, you know, it's that spirit. But June nyaye kuti vanhu vari kuenda through a lot at the moment, and you're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, Friday, which is Christmas in Africa, and you know, that when you like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing, you know what, if that had been combined Chandra Mikamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there's a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana, and just a couple hours away. And some people don't really have plans with what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really...
Yes. Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchata kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, atatenda nisiwo. Basa renyu rinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish time aramba muchingopusha kuti kwanze kuwana crowd namba ichifollowa kuti maybe at some point government will hear my voices around and try to do the right thing. I think the more people that are through on social platforms, the better. I think maybe the world knows how to intervene and try and rescue
Kudaro. Dwe, before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir. But we are coming back to you now so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangis?
Yebo, nyadis.
Mara, kuchaya lingoma ntombi. Lalela lapi ngoma le. Yeah, that's it.
All right.
Yeah. What is Pompey's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Hai, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uizwe njani ngoma le?
Hai, viraini.
Uyamazi mtu ayihlabela?
Hai, no wangamazi.
Ungagesa kwa napo siza kutumezela isweet zokoto, eh?
Haa, manje kuthi mkawa ke kuzizi.
No, kulungile. Aku kulume ukuthi ikhisimusi kume njani?
Hai, ikhisimusi omnyithi.
Njani imandlo mizi inkosazi ndlo
zinto ziyadura ezitolo vela kuthengeki luti okunyakupho aso hayi vele kunzima kakhulu vele khona okokuqala yabungasebenzi yathenga ngani
usendaweni enjani khonapho lapho khona
useBulawayo
o yebo kuBulawayo vela akula akutholakali lamanamnede ikokokola akusela kume njani ke
hayi akula ikhona ku black market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yeah, mikhona ndiba ri hotel outside the country.
Yeah, madoda. So I said take a story la.
Hayi, ayi take la kuma chance me BPF. La kodwa vele ithi duri sine stores.
Yeah, madoda, kuzima eh?
Ah, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nqa ugangela iChristmas yakudala leya kaTest. Akuqathanise ngisho.
Hayi, kathesi kumbi shem. I think so nje lithola kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda, kudala wawusidlala ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, akwakumnandi.
La ma-chicken into ezinjalo?
Ya, konke vele.
So kathesi tololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke, khuluma ke labantu, khuluma ubingelela abantu ofisa ubavingelele.
Bengithanda ubingelela umamami. Ulanga. Lo mntana uKhayili.
Mhm.
Lo kazi nami namathins.
Mhm.
Ya, bona lawo.
Kanti umdala ke ubaba uNdlovu ke. Ngiyambonela uNdlovu. Ngiyambonela uNdlovu kithi umkhodli.
Sangibingelela kusasa.
Hayi no, kuyazwakala mama. Yes, so hayi iphosela ukucina ke mama.
Hayi ukucina kule ukuthi Christmas hayi nzima ngapha.
Yebo phela.
Ngingakuthumezela isithu sogodwe lini.
No, kulungile mama, sibonge kakhulu ngadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembi Ndlovu. She says that things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. Even in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music.
Pela inkinga ziningi inkosi yami angazini ndakama
angama
baninga balwa nami inkosi yami kodwa ngingazi awisitha siyanda nkosi yami mangazini phakama
phakama. That is some music from a Zimbabwean group saying phakama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita T.C. Dube who says we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandebele says happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, K. Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wish you guys all in Francistown in Botswana happy, happy Christmas. And all Zimbabweans out there. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other, and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukasa are saying, phone us right now. They are on Studio VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember, too, that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we're on Twitter and all over the show.
Yeah.
What do we have there? What?
Yeah, tina coach ni arguchi wangwe tato zitene ramuzimba toyi wona mangwana ukada kufarisa unobatwa ni matsuotsi. Aya, shaka wamaizo. Johnny Bongani, anoti happy Christmas to you all. I wish I could be home here, I mean in Arabic country. No holiday, it's a normal working day. Zimbo zino siyana, nezvitendero zino siyana. Padu Tonsukupa Tsandukwa, anoti the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinozvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our reverend says he wants to go. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3, verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. I'll share my last word also, keep noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Saka tingadai takaomerwa panyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, asi hatisadze kuti tiwanane mukana nehama yekufara pamwe chete kundondirana. tichiziva kuti hakuna chichatiparadza nerudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe. Nepashoma patinapo ipapo ngatiratidzanewo rudo. Mwari anoramba akatendeka nguva dzose. Zvichanaka.
Amen. Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things may be tough today, things may not be as we wanted to do or to have, but the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to, but the time is coming. We should still remain hopeful that God loved us, and we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ubesivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma usibonga ukuthi cha kancane imusic.
Amazinji taka enda wakata taku kunda wakapa Vii, neti noti pone za tuchizi Wariwe nini musiki, unongida imi.
Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma la.
Yeah, Mamboma, magadi niko.
Matanuno kana mkoma, ndi jimkoma Gibbs, erika nimkoma.
Yeah, nimkoma Gibbs.
Kunjani mambo?
Merry Christmas.
Mazika, tinoimba kuti mimugere zvakanaka.
Aiwa,
tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko yenyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsirei tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Ndinofara somutereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semutereri. Semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Ndinofara. Kutaura pazvara kadai newe kuti mangwana ndo zvara kazvarwa Jesu Kristu wedu. Achishona nezotaura chiti ukama waigasa hunozadzwa nekusha.
Hau.
Cheta munyika medu mukoma. Kana muchinja muna madrink tinozvava tai ndaiva kumusha kare hakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma. Votendera neni. Christmas driver zvava kuti nyange kuruzevha kupi nekuti kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo. Voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa vanomwa doro vachimwa doro vanomwa madrinki vachimwa madrinki varedio dzichirira dzidi. But kana pachinzi doro riri kushayikwa kana pachinzi drink riri kushayikwa. Christmas iga. And zvingade kuda kuita nzi hangu kuchitemberedza chikristu but ndichangotaura zviri generali mararamiro ataitaka. Ndatosiyana mugoma. Nokuti kutownship vanhu vaitamba redio vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi ha krismas yanakidza hatitaura zvokuti krismas taidhaivheta kuti taita nezvokudya kana kuti aa takunoziva chazvabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownshipi vaizonopedzera zina iroro kutownship vachinakigwa muchingoonanawo sevanhu vabva kuzirungu vamakapinda navo zvikoro muchisangana maka saka kana pakunzi deuta haisakwanisi kubika doro mukoma kana kuti haichina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vangu pachirimas krismas inolusa value mukoma
nyaya yedori inokunetsa imaningi here
hainetsi but doro rinobatanidza vanhu zvichaita zvokwadi
rinobatanidza
vanhu pasina ndosaka ndichiona kana chero parufu kana wherever panoungana vanhu doro renge riripo because doro
eunifyinfecta
kana kashava doroka hapana anonge achibva kuti nhingi yanga aripo kana kuti because isemwadoro mukoma like izvozvindokumadoro
hai
My telling Baba, 1, 2, 3, 4, Mams now, and all that Misha, but the one young in South Africa. Niggas make a good thing that began up my Christmas. And I'm joking that some of us will think I do with it. Hmm.
Aye.
Yeah, I'm not using that coin, you are not Papa Nicusing at my Papa Tuba. I'm doing the thing I'm
aye. To know about his Chafamba Sakanaka, to know about Mchafara, sitting the Daku Tenda and Kuchi Sigiraka Munita, Moita Okisimi Sakanaka. Mofara wo
inotenda
zvakanaka zvinomwe
demavelasi vari kuZimbabwe tete practice Jeremiah mukoma Jonga kande miri mukoma tanonoka wande mukoma Jibs Dube mukoma Tunga Milingomo tatenda gumbo nevamwe maproducers kenyu ari behind the scene asinga tida kuti vave ne Christmas yakanaka kuita basa rakanaka mukoma hamutigonera
aiwa happy Christmas. Yeah, that's the story of Mboma. So now we've got some messages on Facebook. K. Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you, Studio 7, for allowing us to reminisce. Then, however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandemere, who says, 1 Timothy 1, verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses?
Not
do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No.
Okay, good. So, which means you don't read. So, okay, Peter, could you have
a... We don't want to turn this program into a Bible study. We
shall have a... Yes, Peter, we shall have a time to go. We shall have a time to go. We shall have a time to go. We shall have a time to lo Enat S. Mavalera uti umenemene uchaya mnandi wabatuwe katiti ni alpa ya kuza kuchela mfoet uti isong leksand uchaya is dedicated to our best Zimbabwe. Then Uriana Leather Crafts says mfone lani bantu 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 nyakutena so okay is chayge music is sivati nga kona ye pombani spot Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yella, yella.
No, I used to be good, but right.
But
now,
you can shake, I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he has got another request.
Hello, Muripar Nare Rap.
Hello.
Magadi ne you?
Tukupa Magadi.
Tukuta Ranani.
Mudora Namofu.
Namofu. Au. Zirukufamba se mofu.
No,
I don't know
what
to do. I don't know
Christmas is not even a good one. I don't know what Christmas is. It's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka.
Saka
makaronga kuta chini mangwana sunu saka wa makuda. Munoso ramchite chini mangwana.
Munoso tuwa kumana saka kitanda ni muri za.
Izozo zvamakwanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndounorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo asi kungowana nguva yekumboita zvishomanana izvozvo mune mhuri chinhu chikuru chaizvo ichocho saka musambonyatsonetseka izvo zvikuru. So Ida is telling us that you know he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive. Definitely.
John Panda on VOA 27 page, that is Facebook page. He says awesome program. Merry Christmas. And then I've got K Makunda who says yeah, these are very trying times. He adds that thank you Reverend Makwara for encouraging words. Spinda futhi sibuyele ngapha ke esindebeleni. Uriano Leather Crafts says hey bantu cela imphone. So asimdingeni Leather Crafts lo simuzwe uyakhala. Uyakhala Leather Crafts. So uthi sibe sitaya ingoma ngapha ke sidinga u Leather Crafts. Izo izo.
Oh vele manje. Bonga abantu basakhulumisana. Oh, bege manje, bunga wanda wasa kulu misani.
Umshato wa mako, umshato wa peko, umela nisa wa.
Ushatile gandu kapa mama, mjava mame, gandu chepi nyo wa ipa genji.
Umela nisa wa.
Oh, bege manje, sebu ya kashwana.
Umshato wa mako,
aya umbele manje, sebu ya kashwana leka.
Kona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi. Sithi happy happy Christmas okumbe kuthiwa Merry Christmas. Aso happy Christmas eh? One Merry.
Merry Christmas.
Uthi happy kathi kutsho.
You know it's quite interesting.
Happy
you know.
Merry eh?
Happy Merry same.
Lala, pero,
same but yeah. You know you can't use them. You can't switch them.
Oh yeah.
No.
My God was 609.
You know it's Merry a Happy New Year and not Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year.
And not Merry New Year okay. And Happy Christmas.
Oh yeah, it's key one for it. Yeah, it's like it's not a far wobe. Never to it. Hey, Baba Wobe, who's that?
Hi, we're not killing Linda and Lina.
Is your pillow cool on a bomb going over?
Hey, we're not in Cape Town.
Yes, it's a fucking disclaimer. It's a wobe. There's no relationship whatsoever. With our producer, Mike Wobe Ngoba. I want to see Arika. So, who was married to Lapa is Uganda. So, Wobe, I will say to you that this can say Christmas.
Oh, I mean, I can say Christmas. I think I will be a cool, nothing
corner.
Oh, yes, I said, I'm a car, isn't as Mangarabo. Yep. Ngiyabonga uThixo osinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha nje wanalibala khona khona libona ukuba ngiyoriyana leathercraft as a small project which I'm trying to boost.
Yebo.
Iyahlupha so sisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi isekuthi ukuvala esebenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizibhadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, kalau bingelele, kesukaan apa enggak? Bingelele kesukaan apa enggak?
Ya, hari ini pada aku bingelele lah. Mama ni osekaya kena lezi, tapi main ni kau bila orang dari Esember yang wakatif eka zilem. Lo mama unati, uman love, usazi so, lo baba unot, uode, utatewe tu, u blessi uode, lo mnye umna wami, o lo jeme emashingo, u tinatwe uode, lo mna wami o lufana, u onlandolayo, u valeni, u tinodashi uode, ngabanye bakuhambabile lelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama bonke nabangane engikhule nabo ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu baba wobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lolu hlelo elisezela lona lithi hayi luyasiangazi ukuthi ngobeke sekuthini because likubala sihlanganisa sibili njengesihlungu njengabainfact njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khonapho indlela elibambane ngayo e-America kapho. Hayi, ngapha e-South Africa sendikhuluma iqiniso Zimbabwe singathi silahlele asibonani kodwa manje sizozinye inhlelo elizezayo lapho. Hayi, kube ndlela sibili kakhulu.
Awubona nje wobe sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, nizame phela ukuqonqoshela la amanye amazwe ngapho, hayi mababe nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixoshanisa emisebenzini langabe kungabi ngolwane othi hayi zibone newedondoda watwathi hayi angazi.
Ja baba, thank you Mr. Wobe, bye bye sir, sibonga kakhulu.
Hayi, enkosi.
Okay, bye bye. Simtshayela ingoma phela ubaba wona. Yes, simtshumphu kancane. Umtande, umncome. Love the person that you are supposed to love.
Yeah.
You know, good message there, right?
I'm very impressed by the spirit that people show.
Mm-hmm.
You can tell from the callers that we spoke to that one after another they talk about the hardships confronting them, your economic hardships.
And they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all.
Mm-hmm.
That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, Bambo Joe, in Nikisimisi, the Chango in Zwanewamwe, Basarandi Gara Bampa, he couldn't get away, so he's just at work.
Let's get some bit of music so that we just conclude our program. Tell music go now. Now, I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yes, so sorry we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Yeah?
Evangelical.
Mm. Or evangelical. It works the same way.
It works the
so
same
signing
way.
Off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
I'm Januna Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.